Varimi ava vanoti matambudziko aya atoene makore vachisangana nawo uye ari kutonyanya. Mumwe murimi wefodya akaendesa fodya yake kukaroi ndiva Harrison Chokonya vanorima vari papurazi retokiadza riri pedyo nekaroi.
Tinokurudzira kuti dai hurumende tikakwanisa kudzikisa kumapurazi efetilaiza. Chinhu chakatengesa mombe yangu ndogona kutenga fetilaiza yangu. Zvino wakatengesa mombe uri kutenga masaga 4 haukwanisi kutenga iyo mablende ari kudhura.
Mumwe murimi wekuteve mudunhu rehurungwe amai Matilda Ngwerume vanoti kukohwa nekutakurisa fodya kuri kuvadhurira zvakanyanya gore rino sezvo kusina chibage chakawanda chekubhadharisa vashandi vanenge vakohwa fodya.
Ndakategore rino challenge iriko ndekuti mamisha kwacho chibage chachaa. Challenge kuti unofanira kuwana hunhu.
Mumwe murimi wekwarusape mudunhu remanikaland vajorge pasipamire vanoti vari kunonoka kupiwa mari dzavo dzefodya zvekuti vari kupedza mazuva mana vakadzimirira. Mukuru wesangano rinomirira varimi vefodya reZimbabwe Tobacco Association kana kuti ZTI vajorge Seremwa vanobvuma kuti pane dambudziko pamusoro pemitengo vachiti vakatomboita misangano nevatengi vefodya nekuda kwemitengo yavo iri kuramba iri pasi.
Tichisumwa pane haya yemutengo kuti hausi kukwira asi mutengo wacho sekutaura kubika mamembers edu vari uri kungowanika kuHarare ichokwadi kuti unogona kungochidaro nokuti kugiraundi kwacho kana vasingaone saka tatori nedambudziko.
Panyaya yekunonoka kubhadharwa kwevarimi vaSeremwa vanoti varimi vanofanirwa kubhadharwa mukati mazuva maviri kana kuti 48 hours sezvakabvumiranwa.
Ndakamboita incident yei yandataura iyo yekwarusape neyekwamutokwe asi kunge hasakanyatsa kubata asi mutemo uri very clear 48 hours murimi ngaatirwe mari yake.
Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union kana kuti ZSU vaPaul Zakaria vanoti nhengo dzavo dziri kupiwa mari shoma sezvo vanotenga vachiita chirwirange chekutenga fodya nemari shoma kuti vaite profiti yakawanda. VaZakaria vakaita musangano svondo rino nenhengo dzesangano rinoona nekufambiswa nekutengeswa kwefodya reTobacco Industry and Marketing Board TIMB netonzo rekuwedzera mutengo wefodya.
Tanga kwesvondo rino tikatotaurirana pamusoro penyaya dzakaita saizvozvo kuti zvoita zvokuti mutengo $5 wakungoitirwa kuti vemapepa vanyore kuti fodya yemutengo wazvakanaka endi yeti kumwe kwose uku vachingopedza kutengesa iyoyo shoma kumwe kwose uku tine tatova nedambudziko.
Mutauri weTIMB Muzvare Telefani Moyo vanoti varimi vanofanirwa kutaurira masangano anovamiririra kuti vaende nechichemo chavo chekuti vapiwe mari yavo yose ari madhore ekuAmerica kubhanga renyika reRBZ.
Ivo esgoas vane maassociation avanawo, they need to take their issues vaendese through maassociation, then association will then represent them vaendese zvichemo zvavo kuRBZ because it's also a decision that we are guided by RBZ. Hatisirisu tinouya nemuchemo wekuti magoas dzese vagadhara
nyaya yekutengwa kwefodya nemari isingafadze varimi changova chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga asi zvinonzi dambudziko iri harisi kugadziriswa. Fodya ndicho chirimwa chinopa nyika mari yakawanda kudarika zvimwe zvirimwa zvose pari zvino. Gore rapera yakawanisa nyika mari inosvika bhiriyoni rimwe chete nezviuru mazana matatu zvemadhora ekuAmerica kana kuti US$1.3 billion. Mwaka wekutengeswa kwefodya wakaparurwa mwedzi wapera bhero rekutanga richitengwa nemadhora mana ane masendi makumi mapfumbamwe nemaviri kana kuti US$4.92 per kilogram. Uwandu hwefodya ichatengeswa mwaka uno hunotarisirwa kuderera nezvikamu gumi kubva muzana kana zvichienzaniswa neyakawanikwa mwaka wapera nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze kwakakonzerwa neEl Nino. Mwaka wapera Zimbabwe yakawana 296 million kilograms asi gore rino inotarisirwa kuwana goho rinosvika 265 million kilograms chete. Ndakamira studio 7 muchinoi ndini Nonurai Jena.